ZANU-PF yanga nokuwa za candidate redu rekutanga anga ri anofana kuti miririra vachienda vachinoputa dzimba vachikuwadza vanhu nekutyidzira vanhu vakazobata mukadzi vakanzira hopeful vakazotora mapepa chakaita kuti azokonwa kufaira nomination was because anga asina best certificate yavakakombiketa vanhu vezanu-PF have reported ichi kumapurisa but munoziva kuti munyika munomu taita dambudziko rekuti zanu inoda kuti iyo irive iri above below iyo ndo nyaya yatwa kuti zinotaka ndokuengeja nemakomishina in particular the human rights commission nekutigoni kuti machapter 7 institution arege kugadza nyaya yekuabhiza kunoita the police force nevezanu-PF kuti vaite achieve mapolitical objective.
Hamuzozvitarisira zvakare here mune dzimwe sarudzo dzinouya?
Zvatavabetserwa nazvo mabiolation nekuti zvakatibetsera kuti tione processes anoitwa nemachallenge atinofesa so that we are able to make a collective decision yekuti what the level and extent of electoral manipulation is kuitwa kuti determine our participation in 2023 election. Ndosaka izvezvi tichitaura nyaya mareforms because we believe kuti mareforms 7 atiri kutaura they are so minimal and achievable nekuti iwavo patinoachivha anogadzirisa nyaya dzekuti pakaita violence pakaita kutyidzira vanhu blood kwatiri kuenda uku hatizogumi setiku sei kuti pane munhu anotyidzira mume kana anotora mumwe madocument because part of our participation was to test zec capacity board maelections dziri pamutemo asi nekutesta isu capacity tiku sei kuti machallenge atinosangana nawo ndeapi and how do we resolve them going to 2023 and zvatabuda nazo without doubt as people see ndezvekuti tinofanira kupinda paelection tine capacity to make sure that we protect our people kudzivirira mirijonga in particular kumaruwa.
Saka mune ramangwana munoita sei zvinhu zvamuri kutarisira kuita kugadzirisa dambudziko iri?
Ekutanga ndechekuti we must continue kupusha envelope yemareforms hatigoni kuita abandon the call for reforms munyika muno. Number two, tinofanira kubeka tinodzidzivirira kumeka sure kuti hapaiti violence aita violence tombata tomusarenga into the hands of the police nenyaya yekuti hatigoni kuti konzi vanhu vanorohwa vanhu vorega kusunga anyone anoenda break the law must be accountable. Ndobasa redu ndobasa remapeace ambassadors.